sorrow.
Exclusive from ZambianMusic24.com.
Usatembe ni munhu wangu aziwedi. Vazhinji vanokulavha une masina nepaduze. Vamwe vanokusuka pamadhira vanarifesi. Kunyepedzera kundilavha spafeya muna mesi. Usatembe ni munhu Usatembe ni munhu Judha dzakatengesa Jesu. Usatembe ni munhu Usatembe ni munhu Usatembe ni munhu Usatembe ni munhu Judha dzakatengesa Jesu. Usatembe ni munhu Usatembe ni munhu Kuni my fake friends and my frenemies. Most of the guys are taught in family. Ukaweza batuze wanokuona wanokuchora chora. Tambira kure usandiyeze unonifara pa. Jero karotzi wanini ya uzi unondiba mwe ya wanino fema. Roda kukona mumu ya mekuti zinu irema. Jamunu taura zimu chocho zinu tuti iremera. Usatembe ni munhu wangu aziwedi. Vazhinji vanokulavha une masina nepaduze. Vamwe vanokusuka pamadhira vanarifesi. Kunyepedzera kundilavha spafeya muna mesi. Usatembe ni munhu Usatembe ni munhu Judha dzakatengesa Jesu. Usatembe ni munhu Usatembe ni munhu Usatembe ni munhu Usatembe ni munhu Judha dzakatengesa Jesu. Usatembe ni munhu Usatembe ni munhu
Exclusive from ZambianMusic24.com.